ndangoti typhoid takwanisa ku kuti idzike because even vanhu vakaadmitwa chaivo namba yavo ndatombocheka ku IDH inova ndiyo infectious disease hospital yegweru kunova ndo kune vanhu vese vane dambudziko retyphoid ramanyoka irona vanga kwatosara vanhu 7 ndi chandisina kuzokwanisa kuita hangu ndechekucheka kuti kuhospital kwasara vangani because nezuro pandakacheka kuma 10 o'clock manheru kwanga kune vanhu 68
kusvika pari zvino pane vakafa vanoita vangani
vakafa vakakonfemewa kuti itypoid ifo but tine vamwe 2 vari kunzi izvo vachiri under investigation vanofungidzirwa kuti vakafa netypoid
mati imini zviri under control tatanzwa kuti vanotengesa muguta vakanzi ngavabudemo nemapurisa ekanzuru
vatakati vabude muguta havazi vanhu vagara vachingotengesa tine mhando mbiri dzevanhu vanotengesa kune vanhu vakatenderwa nekanzuru kuti vanotengesa vari panzvimbo dzakasarudzika ivavo vanhu vakaita seivavo vanhu vaya vanenge vakaongororwa pautano hwavo vakaonekwa kuti havana even havasi makeriya ematypoid havasi makeriya ezvirwere ende vachizikamwa kuti vachabata chikafu but vanhu vari kunzi budai mumastritu vanhu vari kuoparata zviri kunze kwemutemo vanhu vatisina kana rekodi yavo ndo vatinoti maillegal vendors because muchaona kuti typoid nyika iyi yanga yakangova kumukobha 15 nekumukobha 18 nekumukobha 20
chakakonzera izvi kuti typhoid iwande munzvimbo mbiri dzamataura chii
kufungidzira inogona kunge iri isvi yekuti mvura yakasangana nemasuwa kumaarea ikoko but not mumainline pari zvino marizautu tatiinawo inoratidza kuti haina salmonera taichi taipapa patakambotasitrikta kuti mvura yedu inogona kunge yakaita kona ministeri pakambobvagwa vanhu mvura paya
ndokuti
masuwa
ndizvo zviri kutaurwa nevari kugweru residence trust kuti city council haisi kugadzira mvura yakachena yakakwana saka paita chirwere chetyphoid
dai city kanzoka yanga isiri kugadzira mvura yakachena dai tisina dambudziko kumaarea atataura matatu kwai dai tine dambudziko mugweri wose
mungada kuudza vatotengesa mumigwagwa kuti chii
mvura yedu yakachena it is safe for drinking yakachena mvura yegweru takaramba tichidzokorora kuti hatina kuti mavhenda makonzeresa typhoid but tiri kuti typhoid yatova mugweru zvii zvimwe zvinokonzera kuti typhoid irambe ichiparara ngatichiregai kuramba tichiiparadzisa